Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 8/2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Nepati yatakakwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Hurumende yeZANU yopomera MDC Alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika.
Semadanda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup kupenga. Iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemisingaperi military coup yakaitika muna November of 2017.
Asi MDC Alliance inoti ZANU-PF inozviziva kuti iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 inoita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 4,451. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye vanhu vaviri vanonzi vakabva kuSouth Africa, makumi mashanu nevana kana kuti 54 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi mana nezvinomwe nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 147,026. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana matatu ane makumi mana nevashanu kana kuti 1,345. Pasi rose vanhu vafa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina kana kuti vadarika 19,574,000, uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvina kana kuti 724,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni mashanu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 5,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 164,000.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Thank you.
Kutevedzerwa gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC Alliance ndiyo iri kukonzera kushorwa kuri kuitwa nyika zvichitevera kukundwa neZANU-PF kwayakaitwa musarudzo dzapfuura. Asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vaTendai Biti vati zviri kutaurwa navaMatema Danda hazvina nemusoro wese sezvo vaMatema Danda vachiziva kuti bata ravo reZANU-PF ndiro riri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
VaMatema Danda vaudza vatori venhaume Harare nhasi kuti zvese zviri kuitika zvave nenguva zvichirongwa uye zvakatanga mushure mekunge MDC Alliance yakundikana musarudzo dza2018. Vati MDC yave kushanda neshamwari dzayo dziri muno nekunze kwenyika ichisvibisa hurumende nebato reZANU-PF ichishandisa vanhu vakaita semutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema pamwe nevaimbove mutungamiri weBotswana vaIan Khama.
Chunhu chabva kure chichirongeka mukatarisa kubva kutanga kwegore rino pane nyaya dzevanhu varikuti tapambwa taita sei idzo dziri nhema. Vanhu vane strategy kana kuti urongwa hwekuti vasvike pavanoti muZimbabwe hamuchagarike, muZimbabwe hamusi kufambika zvakanaka. Tine pati yatakakwikwidzana nayo, takwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Vati zvakakosha kuti nyika dzemusadik nemuAfrica dzizive kuti kunyange nhasi iri Zimbabwe, mangwana iBotswana kana South Africa icharwiswa nenyika idzi. Vatiwo muZimbabwe hamuna mhirizhonga vachiti vanoshamiswa kuti vari kunze vakaita savaMalema navaKama vanoda kutaura nezveZimbabwe asi vasina zvavanoziva.
Vanhu veZimbabwe izvozvi vari kutoshamisika kuti kuri kunzi kwakarohwa vanhu kwakaitwa kupi, because isti tinogara muZimbabwe hatina kuzviona. Zvinoonekwa naKama ari kuBotswana uko asina mukadzi, ndiye akuona kuti vanhu vari kurohwa. Apa akamira nemusikana achitotadza zvake kunyenga achi ndiwo akuti kwanzi vanhu vekuZimbabwe vari kurohwa. Vari kurohwa kupi? Nani? Iwe uri zvako mubako uko.
Vatiwo vaimbove nhengo dzeZANU-PF vakaita savaJonathan Moyo navaSevia Kasukwere ndivo vari kutaura manyepo pamusoro peZimbabwe vachiti vakashungurudzwa, asi ivo vari matsotsi anofanira kudzoka kumusha kuti azotongwa nemhosva dzaakapara. Asi mumwe vatevedzeri wemutungamiriri webato reMDC Alliance vaTendai Biti vaudza Studio 7 kuti vaMatema Danda pachavo vanoziva kuti hurumende nebato ravo zviri kutyora kodzero dzevanhu uye zvavari kutaura manyepo.
Matema Danda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup kupenga iyo election yaanotaura, anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017. So kutaura kwevanhu vapererwa ende kuzoda kushora vanhu vanoda change kufufa zvese ndezvemari, isu MDC tinoiwana mari kupi? Kana sendi hatina, totenga manje isusu munhu akaita saJulius Malema, munhu akaita saEFF, tionge tine mari. Kana tine mari yekutenga tiana Julius Nyerere, ana Julius Malema, zvoreva totove nemari yekutenga munhu wese muZimbabwe tiri muofisi.
Vabiti vati zvisinei nezviri kutaurwa navaMatema Danda, bato ravo rinofara kuti nyika dzemusadik dzave kusvinura maziso adzo panyaya yeZimbabwe. Vabiti vati vanogamuchira danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa rekudoma nhumwa mbiri dzichauya kuZimbabwe kuzogadzirisa zviri kunetsa. Vabiti vati rwendo runo havasi kuzobatwa kumeso sezvakaitika nguva yavatavo Mbeki avo vakayananisa mapato ezvematongerwo enyika pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
So ndo zvatakatarisira kuti tione kuti prosesi yakuvambwa iyi iri transparency ende ichabatsira vana veZimbabwe, because vana veZimbabwe havasi kuda another government of national unity.
Kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF ichiti hapana chakaipa chiri kuitika munyika, vana veZimbabwe, nyika dzepasi rese pamwe nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira SADC neUnited Nations havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakanyurawo vachikurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Vakakurudzirawo kuti mapato ese zvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira atange nhaurirano murunyararo senzira yekupedza matambudziko ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9
magweta ari kumirira mutori wenhau Hope Chimono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Garifo Zimbabwe Lawyers for Human Rights anoti ari kudzokera kumatare nemusi wechitatu achinokumbira mukana wekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vanoti vari kudzokera kumatare sezvo pava nezvinhu zvachinja uye musi wokuratidzira wacho wakatopfuura.
Kama Hope Chimono maimutetwa Dad Quarter at 15:50 wakatotanga dano iroro kurotezo nemusi wemuchishanu wakaudza Ministry Nduna kuti wanga vachikumbira kuti Kama Hope wanga vachifuda kubva kujeri on bail nemushurungu nenonzi based on change circumstances kana kuti vari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana kubva pavakambotanga kukumbirira kuti Kama Hope wabuda paopen jail. Izvi zvari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti Kama Hope wabuda bail chakuti 31 July vakatouya ukatopfuura pavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezvo zvakaitika pasina bhonga mupopoto kana violence saka vari kuti Kama Hope wanga vachiwana rusununguko rwavo.
Saka magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini.
Pavakapa chikumbiro chavo ichi Magistrate Ngoni Nduna vakanzwa nyaya iyi kwenguva diki diki chaizvo maimutete wakatombochema chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemusi wemugovera nekuti hasi matara anonzwa munyaya asi Mr. Nduna atipeti nyaya ingainzwike nemusi wechitatu pachatanga kuvhura makot kana mabhizimusi muzimbabwe nekuti musi wemanhi wechipiri iholiday muHarare. Saka Mukoma Hope tiritaura kuti nyaya yavo kana maimutetwa kuti chema chema kwauri kuti kuti wabude pabhail uchanzwika nemusi wechitatu. Mamwe magrounds awakaitaurawo maimutetwa mudare ndeyekuti kugara kuri kuita Mukoma Hope kujeri kusufadza kunowapa parisi yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogorosi avanga vakapfeka kana kuti mapepe personal protective equipment avanga inawo kabva makambohora vasaida kujeri vakasvika kujeri vakanzi vechibvisai hatizvizi muno kunyanyanyanya magogorosi vakanzi ngavabvisei ano magogorosi avachengetedzaya nekuti vakomana vakuma jeri majerigadi ari kutya kuti vangangotora mifananidzo nemagogorosi iwo hatizvi kuti zviri kubva kupi izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yekuti wabude pabhail ichaendera mberi nemusi wechitatu kuHarare Magistrates
Court. Muri kuronga kuti zviitirwe kuna Chimono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangarivhume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete.
Hongu itaana Mukoma Moses Ngomo wanavagweta rava Jacob Garifuno nezuro chaiyo pakapihwa nyaya yekunyima kwavo bhail kuhigh court taitaura tese vachiti ndodanho ravari kutora kumagarivhume kana ndisi kukanganisa vachadzoka kudare nomusi wa 20 kana ndisina kukanganiswa next remand dzisi ravo. Mukoma Moses Ngomo wane arekunarofungari nzira iyoyo zvakare nekuti mujaji wajustice chitatu mukateerera mutongo wavo wawakapa nezuro kudare kuhigh court wakatombokutaura mukupfuura in person nyaya yekuti gweta ravangarivhume raigona kunga rasimudza nyaya yemachange circumstances. Saka tiri kudavira kuti magweta edu ese ari kuisa musoro havasingoriwo wega maimutetwa naMukoma Ngomo asi ari magweta akati wandei eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kushoshekana nenyaya yekuti wawira ava kudai vaona svidhomo yavo saana muzvarazvo zviri nyhamba vari kumhanyapo neapo naMukoma Lake Muchade Hama vari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuve kuwana wese.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yashuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwedzi mitatu mishure meku nyevenutswa kuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muGreece. Hurumende yenyika iyi yaisa chitsuva cheporos mulockdown zvakare zvichitevera kukwira zvakanyanya kwehuvandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muchitsuva ichi, kusanganisirawo vanhu vari kushanyira nzvimbo iyi iyo ine vagari vanosvika zvihuru zvitatu. America iri kutumira rubatsiro rwechimbi chimbi kuLebanon, ichitanga nechikafu, mvura uye mishonga, pasi pechirongwa chakatarwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Rubatsiro urwo runokosha mari inodarika mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica, huri kutumirwa zvichitevera kuputika kwebhambu muBeirut nemusi wechipiri. Izvi zvakaziviswa nezuro nechipangamazano chavaTrump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert C. O'Brien. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Zalaika Patsea vanogara ivo kuBulawayo, avo vanoti ivo baba vavo vakashaya kubva kuCOVID-19 uye ivo pari zvino vari kunzwa ivo kunge vanogona kunge vakabatira chirwere ichi. Tichange tiri kunzwa kuti zvii zvavakasangana nazvo uye zvekuti chiremba Dr. Simbiso Ranga vemuno muAmerica vanga vabatsira sei.
Ndonzi Zulaika Patea, ndokufuna ndiri kuBulawayo. Kuna kuzvina zvina vana tombomira mushe cause of lately I think COVID yazotekeshera nenyika and vakanga tisina mbogadzirira kuuya kweCOVID iyi. Takaudzwa kuti zvichauya zvakadai zvakadai asi masymptoms aya paakauya akauya differently. Like inini, I lost my father just because I did not know it was COVID. Takavaendesa kwadokta akafunga kuti pneumonia, vamwe vakatombofunga kuti iTB. Takaita matest akawanda wanda, tikaitwa iwo marapid test aako ayo mazuva ano kuti unombotanga watorwa ropa pachikunwe, akabuda ari negative katatu. And in that case ukaudza kuti zvine maresults ari negative, you tend to relax and it
sei muri kuti vanhu vasavimbe nemarapid test akasiyana sei nemamwe matest akazoitwa baba venyu kuti muzive kuti vane COVID-19.
I would like to warn my fellow Zimbabweans or anyone who's there akateerera panguva inoyi kuti zvoni do not rely on those rapid results. Kuteswa pachigunu ukabuda chizi result yako iri negative, do not rely on those results. Those results will tell you you're negative yet you're positive. That is why we relax and we're having direct contact with my father yet he had COVID. We know it was COVID. For about 2 weeks exactly. Akazoenda kwachiremba. Patakaenda kwachiremba kuLancet House yakazoya imwe laboratory yakavatora that swab analysis yakanyorwa kunzi agent. And then usiku uhwohwo ndopakabva pazoya maresults. Musi wawakazopuwa maresults awo makusena acho vaudzwa kuti ya positive, hauna kutozorarama. Vakazongorarama 1 day chete vatoti see.
Mungatisananguriro kuti zvii zvamuri kunzwa pari zvino.
Senge inini ndiri kunzwa kupera simba, ndiri kuchaya, ndiri kutemwa nemusoro, handina test mukanwa, mausiku ndinoita manight sweats kutotota chaiko chaiko magumbezi zvekuti unotonzwa kuda kumasvina achizara sweti, high temperature, kuda kumira, unonzwa kupera simba, kuperezeka, kuda kudonha pasi. Mama vangu vanoti kana vakagara vanotadzanga kufemera pamusoro, tanga kuti vari kunzwa kunge ari kunyura. Zvakawanda zvavari kunzwa. Munin'ina wangu ari kuti ari kupera simba majoins hatisi kana kumbodya. Mumba macho hamuna kana mufaro, handidi kumbokunyepera isisi Marvelous.
Makakwanisa kuwanikwa muchiwanikwa muchitestwa here?
Hongu takatorwa musi weFriday. But munongozivawo zvinhu zvegovernment, nokuti takatakashayikirwa nababa, saka utaurugu ushango teke shirani guguru izo jeji tisho za chungo ita
Muzvare Patea vanoti ivo chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vanhu vazhinji vari kuvasema mushure mekunge baba vavo vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere cheCOVID-19. Izvo zvakakuchidzirwa naDr. Simbiso Ranga kuti vanhu havafanire kunge vachisema vamwe vanhu vanorarama nechirwere cheCOVID-19 nekuti chirwere ichi chinogona kubata munhu wese wese. Regaitinzwe kuna Dr. Simbiso Ranga kuti vanoti chii nezviri kutarisana na Muzvare Patea nemhuri yavo.
I feel for you and your mother. What I would suggest from what I'm hearing is you need care, medical care that you can get at home. Saka zvese zvadu mutofonera machiremba muende kuchipatara. Kavanokwanisa kukupai kana iri mafluids here kana iri oxygen. The sooner that happens, kune mamwe matreatments ana dexamethasone anokwanisa kureduce the symptoms.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Ishmael Penyai vanove munyori anonyora mabhuku murimi rwendau pamwewo nebhuku ravakanyora pamusoro peCOVID-19 mururimi rwendau tatitinge tichizwa pamusoro penyaya iyoyo kubva kuna mukoma Ishmael Penyai. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Ishmael.
Ndakuenda uyo vaJonga Kandemiri ndiva Penyai kuno kuBulawayo Zimbabwe. Tinodakara kuti mweidakara namwe.
Aiwa, kunotirwa penyu. Mukoma Ishmael, totanga nekunzwa pamusoro pebhuku ramakanyora pamusoro peCOVID-19 riri mururimi rwendau. Mungataura pamusoro pebasa ramakaita iroro?
Bhuku rendakabhara iri reCOVID-19 ngechindau ibhuku rendanyora riri renhetembo dzakashuzwa ngechindau. Teindo tsanangura he zvinodiwa kuti tiite zuva ngezuva zvinoenderana nemitemo yeCOVID-19. Ngatirenge kuti tinode kuti tisambe nyara dzedu nguva ngenguva. Hatidi kuonekwa teibata nemazicho. Tinodakara kuti tioneke teihamba takatarangana. Saka ndatsanangure zviro zvinondoreketwa zuva ngezuva, asi ndazvititsanangura ngendimi yedu yechindau kuti anhu ese anozvisise chindau mazvi aya kana kuti information igume kune munhu wese uri Chipinge, uri Chimanimani, uri Mozambique. Inowa ndiyo ndau dzakazara anhu anorekete chindau.
Chii chikuru chakakusundai kuti munyore bhuku iri mukoma Ishmael?
Chakandisunda kuti ndibhare bhuku iri ngerurimi rwechindau ngerwekuti tode kuti chindau chisafa. Tinode kuti chindau is one of our 16 languages in Zimbabwe. Nango kudaro makore akawanda eshe chainga chisiri pa constitution kuti mutauro. Asi nyamusi ndinodakara ngehurumende yeZimbabwe kuti yakachibudisa kuti chiite mutauro wakazvimirira. Nango kudaro tata nesingi yekuti mabhuku anyorwe ngechindau, chindau chienderere mberi zuva ngezuva.
Mukoma Ishmael, zita rebhuku irori ramakanyora nerurimi rwechindau rinonzani uye riri kutambirwa sei neruzhinji?
Bhuku iri rendakanyora ngechindau rinozi COVID-19 chiriro checoronavirus ndiyo title rebhuku riri renhetembo dzechindau. Bhuku iri riri kudakarirwa maningi ngeanhu vanorekete chindau kuti mani nechipinge namwe neenda kareta nawo hama dzangu dziri muMozambique dzakati wauya nemuemo wakadiwa kunodakadza maningi. Nango kudara andipe madhlabuzane kuti ndiendere mberi ndichidini ndinyore zviro zvechindau izvozvo. nenguwa ili paduze pano tichade kuti buku iliende pa online kuti munhu weshe kunyazwi imi muri kunana America ne Britain ne kunana Canada muri tenge buku iri muri dakara riri pa online.
Iri ndo buku renyu rekutanga here ramakanyora irori ere COVID-19 iri mukoma Ishmael?
Mwashuma mukoma Jonga. Ndine mabhuku akati kuti endakanyora ari pano ndikati rekutanga rechindau inozvi nhekwe dziri kanyi mubatanidzwa wenhetemo dzakahluzwa ngechindau dzinobata bata zvese zvitinokumana nazvo munyika zvingava zverudo kutongwa kwenyika culture nezvese zvetinokumana nazvo tapedzapo ndoende kuno rinozvitsura ngoko tsura ngoko ibhuku retsumo nemadimikira dzakahluzwa ngechindau iri bhuku ndingati pari zvino riri kuongororwa ngeministry of education kuti ripinde muzvikora kuti rosenzeswa kuti one of the said books inonge ichishandiswa muzvikora kuchimanemanimene kuchipinge nevamwe vavese vanonge vachiite zvechindau tobva po ndoende rakazvirekete chindau rekete chindau ndakamboite column mukwaedza makore matatu adarika apo ndanga ndine column ndaiiterere tsika nemagariro echindau saka ndaane nguva ndeinyore kukwaedza ndakazobatanidze nyaya dzangu dzeshe idzi kuti dziite bhuku ndikabva ndariti rekete chindau iyo kolamu yacho yaizwawo rekete chindau yaibude mukwaedza newspaper remuno muzimbabwe tinoriziya teshe
vateereri vangada kuziva pamusoro paivo mukoma Ishmael Penyai vandiri kutaura nava mungajekesa
mazina angu ekubarwa ichindira ndonoti mukoma Ishmael Chemusina kure yainyore Penyai ndiwo mazina endinodakarira kazhinji ari pakati wendaita chindau mukoma Ishmael Chemusina kure yainyore Penyai ane makore 55 ekuberekwa makumi mashanu nemashanu
tatenda zvikuru mukoma Ishmael nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kumunyori mukoma Ishmael Penyai vanonyora nerurimi rwendau muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC ndotumurari zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi huwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102 asi huwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi hurumende yezanupf yopomera mdc alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika asi MDC Alliance inoti ZANU-PF inozviziva kuti ndiyo iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 yaita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rechoto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.